Fanta.
Do it.
Dinoti Buyaka.
Okapo. Babo.
Tana mani na tembo mani irizai Masaka na eta toni irizai Itari rire kutigisha Ndiri kuramba ni nyingo vera chiza umisha Zwani nofunga ne prenza angu Kutidai munu weze ya izwa kwa sunu Zwaka na kai nini ndine penzi angu Dai singendi tori mbinga u Zwani nofunga ne prenza angu imi Zingari shungu mumoyo ne madai Zwaka oma boiza angu Beze vandino sika ndongo simba u Zingori fungwa kandi nazo kutidai tese zunu zvakana kati nazo Matrakta marori nezvikayo tese tine mota nemari kunge chifayo Ndinotida kuzina murombo kuzina kana anozoshainira mumwewo Pakaita mumwe wedu anoshayawo tichimira mira tese toita nyawo imi Zvandinofunga nebrains angu kutidai munhu wese aizvarwa zunu zvakanaka inini ndine bendi yangu dai zvimwe nditori mbingawo Ndinofunga nebrenza angu imi Zingori shungu mumoyo nemadai Zvaka oma boiza angu Beze bandino sika ndongo zimba u Kudai zese zvatinoda zvichiwanikwa munyika Medu muno pasina kana choshaikwa Hataitedzera dzimwe nyika Zvinoitwa kuEurope zvichiitwa muAfrica Zvazvaka oma zvandinofunga naini Moyo wangu unogara uchitsva kunge aini Ndinosvike piko tichingochema nai Mishungu dzangu dai mazadzisa mwari Zvandinofunga nebrains angu Kuti dai munhu wese aizvarwa zvunhu zvakanaka inini ndine bendi yangu Dai zvimwe nditori mbingawo Zvandinofunga nebrains angu imi Zingori shungu mumoyo nemadai Zvaka oma boiza angu Beze bandinosvika ndongo zvimbawo Hama dzedu dzese dziri kumusha Kudai zvakanaka vaidya mufushwa Kuchikara kune makukwari manake kwese kumusha nemuguta Kudai kusina magaya meta vamwe wai Munhu wese ane patani Kudai kusina dzara mwari moti dai ndiri chitunda unge fandani Zvandinofunga nebrains angu Kuti dai munhu wese aizvarwa zvunhu zvakanaka inini ndine bendi yangu Dai zvimwe nditori mbingawo Zvandinofunga nebrains angu imi Zingori shungu mumoyo nemadai zvaka oma boiza angu Beze bandinosvika ndongo zvimbawo
Fanta, do it
Levels production
Well done, go and save it up